Chirongwa ichi chiri kuyamura vanhu pachena chatambirwa nemufaro sezvo vagari vanoti vanga vasina mari yekurapwa sezvo zvinhu zvakavaomera munyika. Mumwe wevanhu vayamurwa nhasi ndiva David Mukoti, muparidzi wevhangeri mucheche yeSalvation Army. Vamukoti vanoti vayamurika zvakanyanya sezvo vanga vasakwanise kuverenga. Vamukoti vanoti nekuda kwemagirazi avapiwa vave kuona zvakanaka.
Ndinoitwa Major Mukoti wemufundisi weSalvation Army akazorodzwa, saka ndauyawo kuzobhenefita pane chipo ichi chamagirazi chiri kuuya. Ndanga ndisingagoni kuverenga zvakanaka Bhaibheri, yezvino ndakwanisawo kuverenga zvakanaka.
Vana vechikoro vane dambudziko remaziso vayamurwawo pachirongwa ichi chakatanga nezuro uye chichapera nechishanu svondo rino. Brenda Piri, uyo anodzidza pachikono Hono Primary School mugwaro rechina, anoti anga asingakwanise kuona zvinhu zvinenge zviri kure asi ave kukwanisa nekuda kwemagirazi ari kupiwa vanhu.
Ini ndorodza maziso. Zvepadhuza ndoona zvepadhuza zveure pandione ndoona macapital letter sima small letter ndione ndakona mushi leta ndao kuti ndaonawo kuti nasokuona zvinhu zvokurefu.
Mumwe mugaro wemuchinhoi amai Moli Dzumbunu vanoti vauya kuzopiwa magirazi pachena sezvo vange vasina mari yekutenga magirazi kuti vaone zvakanaka.
Chasakisa kutiwe pano maziso chaiwo ari kurwadza angasanishaona, ndosaka tauya pano kuzopiwa magirazi pachena. Takatombouya pano vakatitaurira kuti kubva musi wa 3 kusvika 7 tichipa vanhu magirazi pachena. Tirikutambira tiine mufaro mukuru nokuti tatisingambowana mari yacho iyoyo. Tatisina kana mari yacho iyoyo, tirikutofara mufaro mukuru chaizvo chaizvo.
Vachitaura nestudio 7 nhasi, chiremba ari kutarisa vanhu maziso Muzvari Francisca Abtomeri vanoti vanofadzwa neuwandu hwevanhu vari kuuya kuzoyamurwa.
A lot of people is coming here. Yesterday 100 of people, today 100 of people, a lot of people. I'm very happy. It's a good for we. And good job, good work, it's for we.
Chirongwa chekuyamura vane matambudziko emaziso chakaunzwa munyika kuburikidza nemasangano akazvimirira ekuItaly anoti Dolomite ne Stand Up for Life. Chiremba mukuru vaCarlo Spagnoli avo vashanda pachipatara chechinhoi kwemakore anodarika gumi ndivo vakatsvaka masangano aya kunyika kwavo nekuda kwematambudziko emaziso avainge vaona muZimbabwe. VaSpagnoli vanoti chirongwa ichi chicharamba chichienderera mberi sezvo paina vana mukoti vari kudzidziswa basa iri pachipatara pari zvino, uyezve avo vanenge vaine magirazi anenge asisashande zvakanaka vanodzoka kuzopiwa mamwe sezvo paine hurongwa hwekuti magirazi aramba achitumirwa kubva kuItaly. Ndakamirira Studio 7 pachipatara chechinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.